pane information yandawana kubva manheru ndezvekuti pane moto wakangotanga kubva pasi nechivakwa chine mashops anoti Jet Colossal neEdgai. Moto uyu kutsvakirudzo dziri kuitwa sofa hapana ati ava neruzivo kuti wakatanga sei, asi zviri kufungidzira kuti zvakakonzereswa nezvekuita nemagetsi. It's unfortunate kuti moto wacho wakaparadza mudhuri imweyo zvikuru, and vezvese vakatozodzima magetsi muguta rese kuti maybe zvingange zvibatsire kuti moto wacho ukwanise kuzodzimika.
Aha, pane vakakuvara here vanhu mumoto iwoyu?
No, hapana vakakuvara, hapana vanhu vakakuvara, nekuti pawakabvira mashops akanga avharwa. Moto wakaita kuma 9 dzemahusiku, mashops anga avharwa, hapana anga achiri pabasa. Ndowandingati ndozvatingatotenda Mwari nazvo kuti moto wacho wakaitika vanhu vaenda kudzimba.
Iro guta reKadoma munoona mashandiro arinoita riine urongwa here hunobatsira kudzivirira njodzi dzakadai kana kuti igadziriro yekuzomhanya kunodzimura kana zvaitika?
Guta reKadoma rine mafaya tenda matatu. Kugadzirira hongu ndingati vanogona kunge paine kugadzirira, asi chakakosha ndechekuti kana moto waitika vanonge vaziviswa here paine nguva, nekuti kana moto vakazodaidzwa moto wawanda kudzima kwacho kunotinetsei